This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 2014.
Makaterera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, nichiti zvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mumwe mukuru mukuru wemapurisa anoti mutemo weposa wakanaka zvikuru zvekuti ngaurambe uripo.
Mumwe mudzidzi wepa University of Zimbabwe anomiswa pamberi pedara achipomerwa mhosva yekukumbira pfuti paFacebook yababa wajukwa.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoparura magwaro ekupa mvumo kuvarimi vatsva kuitira kuti vakwanise kukwereta mari kumabhanga.
Nyika sere dzokwesha namakwikwi makwata finals FIFA 2014 World Cup kuBrazil.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti mutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyo unonzi nevemapato anopikisa nemamwe masangano anoshanda akazvimirira unoshandiswa kuvambunyikidza, kuvashungurudza nekuvhiringa misangano yavo wakanaka chose mukuchengetedza runyararo nekodzero dzevanhu munyika. Mapurisa anoti zviri nani kuti mutemo uyu usabviswe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya ataurwa nemwe mukuru wemapurisa anoona nezvemutemo, Deputy Director Legal Services, Civil Process, Assistant Commissioner Takawira Nzombe, apo vange vari kutsanangurira Committee ye Senate inoona nezvekodzero dzevanhu, mabasa emapurisa mukuvandudza kodzero dzevanhu munyika. VaNzombe vati mutemo weposa unoshandiswa nemapurisa mukuona kuti masangano kana vanhu vanoratidzira vaita izvi murunyararo vasingatyore kana kuparadza zvinhu zvevamwe vanenge vasingaratidziri. Vati zvichanetsa kuti mapurisa achengetedze runyararo sezvo bumbiro idzva ravi kupa vanhu mukana wokuita misangano kana kuratidzira pamadiro. VaNzombe vati posa yakanakira pakuti mapurisa anoita misangano nevanenge vachida kuratidzira pamwe nekuzivana navo kuitira kuti kana paine zvinenge zvaitika kana kuparadzwa kwezvinhu, vanhu vanenge varonga kuratidzira ndivo vanozoripa. Vati havabvumirani nevanoti mutemo weposa wakashata, vachiti mutemo uyu wakanaka chose. Bumbiro idzvare mutemo yenyika rinopa vanhu kodzero yekuratidzira kana kuita misangano pachena vasina kuudza mapurisa sezvinodiwa pasi pemutemo weposa. Mutemo uyu mumwe yemitemo inodarika mazana mana inofanira kugadziriswa kuti ienderane nebumbiro idzva. Asi VaNzombe vaudza komiti kuti dai bumbiro ravandudzwa zvakare kuitira kuti mutemo weposa urambe uripo. VaNzombe vatiwo mutemo wekuti munhu anenge asungwa anofanirwa kuendeswa kudare mushure memazuva maviri asungwa kana kuburitswa kana izvi zvatadza unokanganisa mashandiro emapurisa zvikuru sei kunzvimbo dzisina matare edzimosva. Vati kunzvimbo idzi matare anogara kamwe kana kaviri pasvondo Second Courts, uye zvinonetsa kuti vaburitse vasungwa zvikuru sei vanenge vachipomerwa mhosva hombe dzakaita sekuponda kana kubhinya. VaNzombe vakumbirawo masenata kuti kana zvichigona bumbiro idzva revandudzwe kuitira kuti vakwanise kuchengeta vasungwa munzvimbo idzi kwenguva yakareba kudzamara vaenda kumatare. VaNzombe vatiwo kunyange hazvo dare redzimhosva repamusoro rakapa mutongo wekuti mapurisa anofanira kuchenesa zvitokisi zvavo, mapurisa haagoni kuita izvi pari zvino sezvo asina mari. Vati dare risati rapa mutongo uyu zvichitevera nyaya yainge yakwidzwa kudare iri neveWomen of Zimbabwe Arise kana kuti Woza mwedzi wapera, hurumende yainge yatoita ongororo yakaratidza kuti zvitokisi zvemapurisa nemajeri zvinofanira kuvandudzwa nekugara zvakachena. Vati munhu wese anoda kuti zvitokisi kana majeri agare agare akachena sezvo munhu wese achikwanisa kusungwa kana kuenda kujeri musupi zvavo. Mune mwonyaya vanzombe vati hapana zvingaitwe nemapurisa. Panyaya vamwe vakuru vakuru vemakambani vaizvipa mari dzakawandisisa vachiti vanhu ava vaitambiriswa mari idzi nemabhodhi emakambani avo. Vati kunyange hazvo zvisina kunaka kuita izvi pachivanhu. Zviri kumabhodhi emakambani iwaya kugadzirisa nyaya idzi vachiti mumwe vanhu vaitambira mazimari akawandisisa vaHepson muchechetero veZBC vakangosungirwa nyaya dzeuori pakutengwa kwemuchina wekutefenyura kubva kuChina, apo vari kufungidzirwa kuti vakaita chikiribidi pakutenga muchina uyu. Zvichitevera kubuda kwenyaya dzemari dzakawandisisa idzi kana kuti salary gate, veruzhinji vange vakatarisira kuti pachasungwa vanhu, asi kusvika pari zvino hapana chati chaitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Mumwe mudzidzi wepaInvest of Zimbabwe amiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo zvingangokonzera nyonga-nyonga munyika, mushure mekunge anyorera baba Juko Tsamba Mbozha achikumbira zvombo zvehondo. Izvi zvinotevera kusungwa kwemupepeti mukuru webepanhau reSunday Mail vaEdmund Kudzai, avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa peji repadande mutande paFacebook vachinzi vaironga zvekupidigura hurumende. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzi wepaInvest of Zimbabwe vaRomeo Musemburi nhasi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti criminal nuisance, mushure mekunzi vakakumbira pfuti dzehondo kuna baba Ajukwa. Muchuchisi panyaya iyi vaMichael Reza vati vaMusemburi, avo vane makore makumi maviri ekuberekwa uye vari zvakare mudzidzi wezvidzidzo zveupfumi paInvest of Zimbabwe, vakanyora tsamba mbozha kuna baba Ajukwa vachiti vanoda pfuti dzekuti vagopinda mumigwagwa vachirwira utongi hwejekerere munyika. Mutongi wedare vavakai Chikwekwe vati vaMusemburi, avo vanga vakamirirwa navatonderai Bhatasara, vadzoke kudare musi wa16 Chikunguru. VaChikwekwe vati nyaya yakatarisana navaMusemburi yakakura kwazvo, nokudaro vati musungwa asvitse chikumbiro kudare repamusoro kana achida kutongwa achibva kumba kwake. VaMusemburi vave munhu wechitatu kuvharirwa mutirongo nenyaya yababa Ajukwa, zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaKudzai nemukoma wavo Philip. Hurumende inoti vaEdmund Kudzai nemukoma wavo vaironga zvekupidigura hurumende vashandisa peji repadande mutande paFacebook rinozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti baba Ajukwa. Hurumende inotiwo vaviri ava vakashambadzira mashoko anosvibisa zita rayo pamwe nekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vaKudzai nemukoma wavo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Zvichakadai, chikumbiro chavaEdmund Kudzai chekuti vatongo vachibva kumba kwavo chakatarisirwa kunzwikwa mangwana mudare repamusoro reHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzuro yeHarare yadaidzira musangano wechimbi chimbi kuti izeye matambudziko ayakatarisana navo. Zvinonzi pari kutarisirwa zvakare kuti pazeive ongororo yakaitwa nechimwe chikwata chakaumbwa kuti chiongorore uori hunonzi hunogona kunge hwakaitika pachikwereti chemari inodarika mamiriyoni zana emadhora yaifanirwa kushandiswa kugadzira michina yekugaya mvura muguta.
Meya weHarare vaBernard Manyenyeni vaudza Studio 7 vachipinda musangano uyu kuti havana ruzivo rwekuti nyaya yechikwereti chakabva kuChina National Machinery and Equipment Import and Export Corporation ichakandwa mugango here kana kuti kwete. Vamwe vakuru vakuru vekanzuru vanonzi vakashandisa mari yechikwereti ichi zvisizvo nekutenga motokari dzemari inosvika mamiriyoni masere emadhora pasina kuenda kutenda board. Asi gurukota rinoona nezvematunhu vaIgnatius Chombo vanoti hapana chakaipa pakutengwa kwemotokari idzi. Vakuru vemasangano evashandi vari kushorwawo vaChombo vachiti vari kunyanya kupindira nyaya dzekanzuru. Masangano eHarare Residence Trust necombined Harare Residence Trust anotiwo ari kushamisika kuti vakuru vekanzuru vachiri kutambiriswa mari yakawanda. Hurumende yakati mari idzi dzinofanira kudzikiswa muna kukadzi. Izvi zvakabuda mudare reparamende nezuro apo vamanyenyeni vakamira pamberi pekomiti yedare reparamende inoona nezvematunhu. Mukuzeya nyaya iyi tabata sachigaro wesangano recombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo kuti tinzwewo maonero avo.
Isusu se vanomirira boka revagari recombined Harare Residents Association tinoti chekutanga ripoti iyi yatononoka kubuda. Chechipiri ndechekuti tine tarisiro yekuti pachona pairi kunzi ibude ngaibude, then kana yabuda munhu wese okwanisa kuiwana oona nekuongorora zvirimo muripoti imomo. Nokuti kubva pakaitwa chibvumirano ichochi chemari iyi yechikwereti kusvika pari zvino, vanhu vese vari kungofamba murima havasi kuziva kuti chaicho zvakabvumirana chii, zvinoreva kuti kudii matems ndikati zvibvumirano zviri mukati meagreement imomo ndezvipi hatisi kutomboziva. Tiri kungotaura tichingopa macomments tichingotaura semafungiro atinoita, asi hapana ari kunyatsoziva kuti zvakambofamba sei, nekuti chibvumirano ichi semazivira anoita chakaitiwa apo vanhu vanga vachigadzira kuita sarudzo. Ende nguva dzakadero macancellors vatingati macity fathers vanenge vatomira basa, saka chibvumirano chakatoitwa nana mahachi nevamwe vanga vasara, kureva kuti vanhu vazhinji havana kuzokwanisa kuziva kuti chii chavabvumirana. Saka vanhu vese vanga vachingove murima munyaya iyi. Saka ripoti iri tinokumbirisisa isusu sevagari, nokuti loni tichabezerana tese kuibhadhara. Saka ngavasaita faninga kuti ivo ndo varidzi veloni, muresident wega wega nevana vedu vachatosungirwa kuti vabhadhare loni iyo. Saka toda kuti tizive kuti zvii zvirimo muchibvumirano imomo.
Ngatitarisewo imwe nyaya tiri kunzwa yekuti vamwe vashandi vave nemwedzi miviri vasina kutambira, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko aya anotisuwisa, mashoko anotigumbura isusu sisangano rinomira vagari. Nokuti pavashandi ipapo patori nevagariwo vatinotomiririra.
Totarisawo mamwe mashoko ari kubva kukanzuro yekuti ivo vakuru vekanzuro vachiri kuramba vachipiwa mari dzakanzi nehurumende dzidzikiswe, kanzuro ichitiyo haisati yatambira tsamba yekunzi mari idzodzo dzibviswe, munoti kudii nemashoko aya?
Mashoko anotaridza umbimbindoga, anotaridza kusave nehanya nekurarama kwatinoita ise vegari.
Avo vanga vari sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimba rashe moyo vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mhirizhonga yaenderera mberi nhasi kumabvazuva kweUkraine. Zuva rimwe mutungamiri wenyika iyi vaPetro Poroshenko vapedza mazuva 10 ekusarwisana nechikwata chiri kurwisa munyika iyi, vachibva vatumira zvakare mauto kunorwisa vari kutsigira kupatsanurwa kwenyika iyi. Mutauriri wezvekudzivirirwa kwemuUkraine vaAndrey Lysenko vati mauto mashanu emuUkraine aurayiwa uye vamwe 21 vakuvara mukurwisana kwaitika mukati memaava 24. Vatiwo mazana nemazana evari kutsigira kupatsanurwa kwenyika iyi vafawo mukurwisana uko.
Apo nhumwa dzekuIran pamwe nenyika nanhatu dzakabudirira dziri kusvika muVienna kunoita nhaurirano. Iran inoti iri kutora matanho akasimba ikuona kuti urongwa hwayo hwenyuclear ndehwekushandiswa nenzira ine runyararo mukati, asi vakatiwo Iran haisi kuzopfugama ichitambira zvaisingawirirane nazvo munhaurirano dzichaitwa idzi. Vachitaura muvhidhiyo yaiswa paYouTube, gurukota rinoona nezvekunze kweIran vaMohammad Javad Zarif vakurudzira vari munhaurirano kuti vave nekuremekedzana mukuita nhaurirano idzi.
Ndege inotakura zvinhu yadonhera pachivakwa muguta guru rekenya Nairobi. Vanhu vana vanga vari mundege iyi vakafa. ndege iye yarovera pachivakwa chezvitoro zvidiki mushure mekusimuka panhandare huru yemuNairobi. Ndege iye yabatira moto ndokusiya imwe nzvimbo yechivakwa ichi ava matsito chete zvitevera kubvira kwemoto uyu. Vaongorori vanoti ndege iye inogona kuva yarovera pamagetsi isati yadonha.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Munokwanisawo kubata Studio 7 pa channel Zim muchishandisa decoder reWiztek kubva na 9 PM kusvika na 11 PM. Kana muri pa WiztEk tsvagai channel yakanzi CH Zim.
Channel Zim inotererwa nguva dzose pa satellite TV, smartphone nepa internet inoti www.channelzim.net.
Sangano re National AIDS Council kana kuti NEC ratanga nhasi musangano wemazuva maviri nevatungamiri vemasangano evashandi emunyika richivapa ruzivo rwekuti sangano iri rakambomira sei, rinoshanda sei uye kuti zvinangwa zvaro ndezvei. Mukuranana nezvekuburitswa kwemashoko musangano iri Muzvare Madeleine Dube vanoti musangano uyu uyo uri kuitirwa kwaMutare uchipindwa nevanhu vanodarika makumi matanhatu uri kupawo mashoko ekuti iyo HIV yakambomira sei pari zvino. Vanhu vangangosvika miriyoni nemazana matatu ezviuru vakabatwa neutachiwana weHIV. Ngatinzwei hurukuro yataita naMuzvare Dube pamusoro pemusangano wavo uyu.
Tichataura navo nezvekuti program yatingati yeantiretroviral therapy kana kuti vaiva neutachiwana weHIV vari kubatsirwa sei munyika. Tichatarisawo zvakare maprogram ekudzivirira madzimai vakazvitakura vane utachiwana kuti vasapa vana vavo vari mudumbu utachiwana weHIV. Tozotarisawo zvakare yatingati combination prevention strategy. Iyi inosanganisa zvekuongororwa ropa rako, zvosanganisirawo zvakare zvekuchecheudzwa kwevanhurume. Tozotarisawo zvakare nyaya dzekushandiswa kwemakondomu. Tichadawo zvakare kuti masangano evashandawo vazive vatungamiriri kuti tiri kushanda nevanhu vanorarama neutachiwana kuti vagonewo kuenda unotibatsira kuti vaone kuti zvirongwa zvekuti vanhu vapuwe mapiritsi kana mishonga kuzvipatara zvakambomira sei.
Tinonzwawo kuti ivo vamwe vashandi vanga vaine zvinyunjiro zvekuti havasi kunyatsojekeserwa pamashandisirwo anoitwa mari dzeAIDS levy. Mukana wamaito wekusangana nawoyo muchakushandisa here kuvajekesera?
Ndizvozvo chaizvo. Tinotori nevebazi redu refinance vari pano vacharatidza kuti mari yatatambira kubva tatanga kutambira mari iyoyi muma-US dollars mugore ra-2009 kusvika pari zvino tawana mari iyi, uye kuti mari iyoyi taishandisa sei, tichimbotengei nemari yacho iyoyi. Tichatsananguro zvakare zvimwe zvezvirongwa zvedu zvatiri kuedza kuita senyika kuti tibatsire vamwe varwere vangangodaro vari kutadza kuwana mishonga nekuda kwokuti pamwe zvimwe zvipatara zvawandirwa hazisina mukana wekuti vawane varwere vatsva.
Vazhinji vanotarisira kuti sezvo musangano wenyu wanga uchinangana nevashandi, madii kubva mangoisawo vashandirwe nekuti nyaya dzeHIV AIDS kumabasa dzinobata vashandi nevashandirwe?
Ichokwadi vakandemire kuti ndio zvasaifambwa kunge zvaiita zviri nani. Vashandirwe vachinzwa kuti vashandi vanoti chii, asi taona kuti dzimwe nguva zviri nani kuvapatsanura. Kwakuti vanotungamirira matrade unions vakati wandei kudai taichizounzawo vanomiririrawo vashandirwi taizoona kuti vaigona kuzenge vawandisa. Saka takati zviri nani kuti tipatsanure. Saka tinotarisira kuti mazuva anotevera chakwanisa kunge tichikoka vashandirwi kuti vauyewo tizovapawo ruzivo pamusoro pemusangano wanhasi.
Vanga vari mukuranana nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational AIDS Council Muzvare Madeleine Dube vari parunare kwaMutare.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vaparura chirongwa chemagwaro matsva emvumo ari kupiwa varimi. Izvaitwa kumakonde mudunhu reMashonaland West. Magwaro emvumo aya achaita kuti varimi vakagariswa patsva vakwanise kutora zvikwereti kumabhanga. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Tsamba dzaparurwa nemutungamiriri wenyika idzi dziri kudaidzwa kuti mapermits dzave kuratidza kuti varimi vakagariswa patsva pasi pechirongwa cheA1 model ndivo vave varidzi vevhu, zvichisiyana netsamba dzavakapiwa nanamudzviti kana kuti maoffer letters ayo anga achirambwa nevemabhanga kana varimi vachida kukwereta mari. Vachitaura pachirongwa ichi, vamugabe vayambira makurukota nemadzishe kuti vanogona kutorerwa minda iyi kana vakatadza kuishandisa. Vayambiro veruzhinji kuti minda yavakapiwa haizi yekurojesa vachena kuti vaishandise vachibhadhara mari kuvarimi vatema vakapiwa minda nehurumende. Mumwe murima akapiwa munda pasi pechirongwa chekugoverwa ivhu patsva vaJames Mugoni, avo vanorima vari kuzowa munharaunda yeChegutu, vanoti vafara zvikuru nezvaitwa nehurumende izvi. Asi vaMugoni vanoti hurumende inofanira kuita nhaurirano nevemabhanga kuitira kuti varimi vakwanise kuwana zvikwereti kubva kumabhanga aya.
Nyaya iyi nyaya yakanaka chaizvo, asi tisingazivi isu kuti vemabhanga vachakwanisa kunge vachitambira nyaya iyi here. Ndopatine kakusagutsikana nazvo. Achirudiwa ndechekuti iwo mabhanga anga achikwanisa kuti anga achisapota varimi, asi iwo vanokwanisa kunge vachibvumirwa kuti vanyatsoona kuti mari yavo pairi kuenda murima anokwanisa kuzobhadhara here.
Kubva pakatanga chirongwa chekugovera vanhu ivhu patsva, varimi vatsva vanga vachirambirwa nevemabhanga kutora zvikwereti, vemabhanga vachiita hazvikwanisike kuti varimi vashandise maoffer letters aya kutora zvikwereti. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kuridziro yaitwa nemumwe mukuru wemapurisa kukomiti yesenate kuti mutemo weposa urambe uripo kana kuti bumbure idzva rivandudzwe kuitira kuti riremekedze mutemo weposa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Makuwerere gore rino, Studio 7 Live Talk iri kutanga chirongwa ngati kurukurei madzimai kubva musi wechina 16 chikunguru 2014. Muchirongwa ichi tichange tichizeya nyaya dzinobata isu madzimai tichipana mazano mune zvakatsarukana. Tiudzei zvamunoda kuti tinge tichikurukura nezvazvo nekutumira tsamba mbozha pa studio7@voanews.com. Kero yedu zvakare studio7@voanews.com kana pa WhatsApp pa namba dzinoti 1-202-465-0318. Namba dzedu zvakare dze WhatsApp 1-202-465-0318 pamwe nepa Facebook page yedu ye Studio 7.
Munhau dzedu dzemitambo, zvikwata zvisere zvapinda makota finals eFIFA 2014 World Cup. Nyika idzi dzinoti Brazil, Costa Rica, Colombia, Netherlands, France, Germany, Argentina neBelgium. Nechishanu, Germany iri kutamba neFrance, ukuwo Brazil ichatamba neColombia. Nemusi wemugovera, Argentina iri kusangana neBelgium, kuchitiwo Netherlands ichitashurana neCosta Rica. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro nemumwe mutsigiri wenhau dzemitambo vaFabian Mahembe avanoti makota finals aya achanakidza zvikuru.
Tinoona kuti atasvika pamakota finals pari zvino, saka zvasara zvinenge zvakada kuti simbe zvakangofanana. Tikada kutarisa chikwata cheGerman, tikatarisa chikwata cheFrance, tinoona kuti vatambi vazvo vakada kutoenzanei zvekuti mutambo uyu ndinoisa kuti tisharerekera kuchikwata chechegerman nekuti german ndiyo chikwata chiri kunyanyotamba kueurope totarisawo webrazil necolombia zvikwata zvasangana zvekurigini imwe chete saka tinoona kuti mitambo yachoyo inenge ichaita mangano ndinotoona kuti takarosvika kumapenal shootout zvekuti kune chikwata chichahwina albright munguva chaiyo inoda kutambwa mutambo we90 minutes handisingoti zvinobuda
tombotarisa chikwata cheargentina icho chichatatsurana nechikwata chebelgium mune mumwe mutambo uchatambwa nemugovera uyezve netherlands necosta rica imi munoona sei mitambo miviri
iri yemugovera iyo ndoona iri yakatinakei vakomana vemadhacha vanetherlands ndikuona chinenge chine yatingati upper hand kuvakomana vecosta rica nekutinoona chikwata chichikwata chine vatambi venhabvu vanoita kufamba nemugovera tikatarisa ana van persie ana ian robben vakomana vekuti havatambe nhabvu vogotadza kukohwesa vanotokwanisa kukohwesa makundano ega ega saka ipapo ndinoona kuti netherlands iriyo upper hand inokwanisa kukunda mumakwikwi aya
ko chikwata cheargentina nebelgium tichitarisa kuti pachikwata apa pana ana messi nevamwewo vatambi vakadi uyezve asi totarirawo kubelgium tinoona kuti vachiri nevatambi vechidiki
ipapo ndomutambo uchaanisa mvura totambwa nomugovera uyu pakati pechikwata chebelgium nechikwata cheargentina argentina tikaiongorora tinoona kuti chikwata chakasimba chine mazita ekuti kana vakatanga kutamba bhora chinavo mazita vanovabatsira asi chikwata chebelgium ndiri kuona chauya rwendo rinoti chakasungadzira simba chichovha nhabvu chaizvo chaizvo asi uyu mutambo ndinoupa kuvakomana veargentina nekuti vanoti hakuna chinodarika experience experience ndiyo ichangozvikurira vakomana vekubelgium uye nehiti iriko yatiri takaona kakuitwa makuli mofu interval zvichawanikwa zvichibatsira vakomana veargentina kudarika vebelgium
mutsigiri wenhau dzemitambo vafabian mahembe vachitaura vari muharare namavelas mhlanganya uye westudio 7
Nako Kambo, Mukuru, Kubakuna, Oliver Mtukudzi, Tavatashuka kumagumu yechirongwa chedu, sezvo yapera takaiti mbotarisa musoro yenhaudza nhasi.
Mumwe mukuru mukuru wemapurisa anoti mutemo weposa wakanaka zvikuru zvekuti ngaurambe uripo.
Mumwe mudzidzi wepaUniversity of Zimbabwe anomiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva yekukumbira pfuti paFacebook yababa Jukwa.
Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vanoparura magwaro ekupa mvumo kuvarimi vatsva kuitira kuti vakwanise kukwereta mari kubva kumabhanga.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Chris Gande naJonga.